kuvhunduka chati kwatara unge ne katurikwa nyaya yanetsa pandeyo kuti vamunangabva vanenge vavhunduka musangano uchange uriko wesadak neau kuti ungangozova unongangotaura pamusoro pekuti masoja ari kuonekwa ari mastreets saka ndozvavari kutya saka vachida kuvhara zvara kuti vaone kuti kwese kwavari kutuma vanhu kuda vangawanda rutsigiro wekuti kana vozondotaura kuau zvingafamba asi kuti hazvina zvazvinobatsira nakuti vanhu vese voziva zvakayanikwa kuti vamunangagwa muzimbabwe zvinhu zvakafamba sei
totarisawo nyaya yekuti vauhuru kenyatta vari kuimbisa kuti vachashanda kuti zvirango zvavanoti zvakatemerwa zimbabwe zvibviswe nekune rimwe rutivi britain ichitiwo iri kuzotemera vamwe vakuru vehurumende iyi zvirango inopera sei nyaya iyi
ngatiregei kutsvaga kuti musoro uri kurwadza tinotsvaga kuti chakonzera kuti musoro wavo urwadze chii ndozvakambotaura mushakabvu mutukudzi ngatitarisei kuti chakakonzera kuti masanctions achona atemerwe vamwe vakuru zvirango zvokuti vasafamba kunyika dzose idzi chini tozoona kuti kusabatwa kwevanhu zvakanaka tinozoona zvokuti kusava nekodzero dzanga dziripo dzanga dzichimbunikidzwa namugabe dzino dzazouya dzozowedzererwa dzozowedzeswa naivo vamunangagwa vamunangagwa vazonyanya kubuda pachena kutodarika zvaiita vamugabe
totarisawo imwe nyaya yavari kuedza kuita yenhaurirano dzakaitwa nezuro idzi nemamwe mapato anopikisa zvinobatsira here kuedza kuunza kugadzikana munyika
hapana chinoitika tinozviziva kuti muchirungu anoti history repeats itself Smith wakambozviita akambounganidza vana muzorewa vana ndavanenge stole vana chirau vana ndiweni akati vuyai tiite nhaurirano asi wakangoudzwa naiyo ZANU PF yacho akaudzwa nezapu kuti zvawaita hazviiti waunganidza ani Brian Muteka hana pati waunganidza Kosana Moyo hana pati maindividual kuti munhu anzi lida munhu unenge ane vanhu vanomutevera ava havana vanhu vanovatevera saka havana chinhu chaaunganidza izvi idambe raaita asingati pane chinhu chinobuda kuvaradza zuva kutiyanzaonerewa kwaari kuita kuda kuti agoonekwa kwaanoenda kumusangano uyu watambotaura pamusoro pawo weau nekunanasadak kuti agoonekwa sokuti watanga kuita nhaurirano